very good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, December the 8th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight, we are talking about 16 days of activism against gender-based violence, a campaign which started on November the 25th and ends this Saturday. The campaign's theme this year is Unite Activism to End Gender-Based Violence Against Women and Girls. During this time, the world is encouraged to unite for global action to increase awareness, promote advocacy, and create opportunities for discussion on challenges and solutions on gender-based violence. Nasi tiri kutarisa nyaya yezvechirongwa che 16 days of activism against gender-based violence icho chakatanga mwedzi wapfuura uye tichapera mwedzi uno nemusi wa 10. Chirongwa ichi chiri kutarisa dambudziko rekushungurudzwa kwevanhukadzi nematano angatorwe nepasi rose kurwisa dambudziko iri. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana vari kuita mabasa akasiyana-siyana mukuedza kupedza dambudziko iri. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti richange riine gungano nemusi wemugovera richange richibatanidza vanhurume muzvirongwa zvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhukadzi. Tiri ipapo vaimbova mudzimai wemutevedzeri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa vanoti panguva iyo pasi rose riri kurangarira kushungurudzwa kwemadzimai ngavarangarirwewo. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa nemutori wedu wenhau Frank Chikore namuzvare Mubayiwa pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Nyaya yekuti handisi kuona vana haisi kutombondi fambira zvakanaka. My children, inini ndine mwana wangu akapinda grade 4 muna January, ndakapedzisira kumuona achiri kucrash ari mugrade 0. He's 8 years old. Mumwe wacho is 10, the other one is 11. Vese vachiri vana vadiki, vese they are below 18. Saka zvinorwadza. And vana havana chekuita ne whatever zviri kuitika pakati pangu nababa vavo, nekuti inino wacho anonzi muridzi wenyaya handisi kutombozivawo kuti chii chiri kuitika pakati pangu nababa vacho. So it's painful.
Chamunofunga kuti chingaitwa nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevana ndezvipi?
Dai vanga vaine chavaikwanisa kuita, if they existed, they would have helped, but they did not. They are just on the sidelines. Vamwe vanenge vachitozvifarirawo because madzimai matambudziko edu ndekuti tinoitirana godo. Tunoitirana godo, we don't support each other. Saka zvinonetsa. Unenge uine vanhuwo vanokusapota vanenge varipo. They might not have big names or whatever.
Uyo ange ari mutori wedu wenhau Frank Chikore achitaura namuzvare Mary Mubayiwa. Some defenders have also been sharing their life stories and their views on gender-based violence. Our reporter Rutendo Mawere spoke to Venda Amai Ana Moyowashe.
Dai tangoregwa madzimai vasiya madzimai vachitengesa meso pavari mumastreets, because ukatsvaga madzimai vazhinji vari kutengesa mumastreets komo, mavictims eikonomi iyo yakakolapsa. Saka unozoona kuti munhu anobva ambofa akaita pisi kumba kwabva chazomupa kuuya kunoku pamwe angaunekusatorwi nemurume kana waane kamari kako hauchakakaritsa munhu uchimuti ndipowo mari kana pisi kana chii unenge uchigona kuzviitira. Saka ukauya kunoku asvikodzirambidzwa kuti utengesa unobva unobva wave nestress ukaswera kumba kwacho unopedzera kana maura hamuna peace nevana unenge uchirwisana navo nekuti saka dai polisi yangotisiya nzvimbo dzatinotengesera idzi ngavangoita kuti vanhu muve neorde vanhu varege kutuka vanhu semavhenda varege kudenha vanhu but vanhu vatengese zvinhu zvichitoita zvakanaka vanhu vachiwana mari vachichengeteka kuti chinja nzvimbo dzatinotengesera dziite because pese pane munhu paari kutengesera icatchment area yezvinhu zvake zvaanazvo zvaari kutengesa ndo pane maclients ake saka ngavangotisiya takadaro varege kuti mhiri zvonga tautofila kuti polisi yacho ino.
Rutendo also spoke to another vendor, Amai Otilia Chikandira.
Chirikuita kuti mhirishonga iwande mudzimba inyaya yeurombo. Kunesu madzimai tinobuda tichiuya kunotengesa saizvozvi kuti mhuri dzirarame. Tasvika muno mapurisi inotidzingirira hatina pekutengesera tobatwa tonobhadhara mafaini. Saka izvozvo porisi ikaitawo pano nepapo tibatawo nofunga zvinoita zviri nani nokuti urombo hunoita kuti ndikadzokera kumba ndisina chehuyi wana wari kuda chekudya baba wouyawo achiti hawana chekubata noizi yacho inonyanyisa bhikozi mumba kuti muve nemufaro unge mune chekubata mumwe auya neupfu mumwe auya nedomasi tikabatanidza mhuri dzinorarama.
Reporter Rutendo had a chat with another vendor, Angirai Moyo Wati D.
Izvi zvinotibatsira kuti ndinowana cheviriwo kana ndichitengesa ndikacheviri ndinokwanisa kusvikawo kumba uko ndichipawo vadzimai mari yekuti vatenge shuga vatengewo kana muriwo kana kuti vabatsirikewo semhuri kana tikaramba takangogara zvinokonzeresa kunetsana mukati memba wani mudzimai anogona kushaya kana chekuti vadye mumba hapana chekudya hapana chekuti kana sepekuti kudzoa saka ndikapota ndichidai ndichienda kotsvaga hurumende ngatitenderwa tipote tichitengeswa zvakasununguka zvinotibatsira izvozvezvo kuti noise mhirizhonga mukati memba inoita shoma nekuti izvozvi noizi zhinji dzaakitwa mudzimba dzaakunyanyakitwa nevakadzi varume ndo vazhinji vaakurohwa varume ndo vaakunyanya kuoni ende ukanyatsvaga even kumutemo unonyanya kukoshesa madzimai zvakanyanya pakaita mhirizhonga asi mhirizhonga zhinji iri kuitwa nevakadzi vichirova varume nekuda kwekushayiwa kana kuti hapana chaanenge anacho hapana mabasa hamuna munyika vanhu vanotongeta zvokutengesa saka tichitotengesa mastreets kudai zvinotibatsira kuti tinokwanisa kugara mudzimba dzedu takasununguka pamwe pacho tine mukana wekutiwo ndinouyawo nesomething ndichipawo kumhuri ichidyawo zvakanaka ichiwanawo hembe dzekupfeka.
Some interesting views there. And now for perspective, we have our first guest, the Comfort Dondo of Pumulani in Minnesota. Welcome to the program, Ms. Dondo.
Thank you so much for having me.
Ms. Dondo, I'm taking you at the top of the hour because I specifically want to ask you questions about what we heard the former wife of the Deputy President of Zimbabwe, Mary Mubayiwa, talking about. Can you please weigh in on this issue? What's your view?
Yes, thank you again for having me. So as a gender rights activist, a women's rights avid advocate, it really breaks my heart that in this day and age, we are still having one of the most, I'll say one of the most powerful women in Zimbabwe with the highest, one of the highest profiles, really a second lady, right? A strange second lady having her rights completely violated. But I think that's not the most disturbing. For me, the most disturbing is the silence of all the organizations that are supposed to be advocating for women, including some people who actually represent gender rights, advocacy work at very high level policy work. I think it's not for blaming them, but it is actually something that we should step aside and ask, why are they silent? Why are they silent?
But if I may come in there, Ms. Dondo, we can understand that women that are actually operating, women's rights organizations operating in Zimbabwe might be, you know, saying, okay, you're free before you say something, freedom of speech before, but what happens after you comment?
Absolutely. There's retaliation, right? So I think I was posing that question and leaving it open-ended for the world to just understand the plight of the woman in Zimbabwe, the plight of the youth in Zimbabwe, the plight of any citizen who is marginalized and who dares to question authority. I think when we think about Miss Mary Mbayiwa Chiwenga, we must think about her story as an allegory of how Zimbabwe is being run right now. And I think that is why we see the silence. I think in this 21st century, no matter what challenges she had with the vice president, no matter what his position is in the country, the children are sovereign beings. Children have rights to their mother. In fact, I would say our vice president is not only violating the rights of his estranged wife, he's also violating the rights of their babies. The research shows that when children are estranged from their mother in this manner, it causes trauma. So he is is actually putting some trauma on his children because children need their mother. Even you see when a woman is arrested, even for murder, they still have visitation rights to their mother because they are sovereign beings.
Mm-hmm.
Whatever happened between two adults has nothing to do with those children.
On that note, Regendi Shikufunze Nerimirwa might start to see a Lutimuende to Nozo Timune Chimichurunga, a Chakaku Mire, Kutimunona, same as Wiangar Kutaurwa, Namushare, Mary, Mbaiwa Takataris of Tiparijino, Inguva, a year 16 days of activism against gender based violence.
Ina I think ndo kwansa ngendiri kutaura nekuti handisi muZimbabwe asi vose vari muZimbabwe vakanyarara nekuti ndo anhu ndonzwisisa one kuti nekuti sei vakanyarara asi kasi zvinongorwadza.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda. Saka munoti mazwi enye kupedzisira ndeye kuti chitakanyangana nenyaya iyoyo musati maenda zvino.
Mazwi angu ndogara ndichitaura ndikati mushamukadzi vanhu vashona vakataura mushamukadzi. The home is a woman. Tika abuse madzimai edu hazvimiri zvakanaka kana munyika medu. Hanzi unoona kuti nyika yakamira sei. Unoona kuti nyika iri kuchengetwa zvakanaka sei nemabatirwo anoitwa madzimai nevana. Saka handaikumbirawo kuti tichipedzisa 16 days dzino pachirongwa chedu tichange tiri kusaina petition for Mary Mbayiwa Chiwenga. Ndiri kuenda kuWashington DC. Kwatiri kunosangana nevakuru vakuru venyika dzepasi rose vamwe vari kubva kuAfrica. Tichange tiri kukumbira kuti petition iyoyo isainwe. Apo ndiri kunopawo speech yedu kuWashington DC. Hainei zvayo naMary Mbayiwa Chiwenga speech iyoyi, asi tichange tiri kushandisa platform iyoyo kuti tinge tiita advocacy for women. Chindwikiwo mazwi edu. Ehe.
Aiwa, tinotenda chaizvo Muzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani imo muno muAmerica kuMinnesota. On that note, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our websites, www.voandebele.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com. Send us your messages right now and on all our social media platforms, and we'll be able to read them online. We are now joined by our other guest. Right on the line, we have Chipo Mlambo of Rona Flow. Welcome to the program, Ms. Mlambo.
Hello, thank you so much for having me.
Yes, tell us a little bit about your organization and also how you are commemorating these 16 days of activism against gender-based violence in Zimbabwe.
Thank you so much for having us on the platform. So Rona Flow Foundation is a maternal health organization. We basically assist women from all parts of Zimbabwe. We want to make sure that birth is safe and dignified. And we've seen that, especially after COVID and during COVID, we saw an influx of teen moms that are pregnant. And this is very concerning for us because seeing a 13-year-old who's pregnant is basically seeing a crime scene. A 13-year-old should not be pregnant. So during 16 days of activism, we have launched what we are calling the Purple Door campaign. When we talk to these young mothers and women in general in communities, we ask, are you able to go and report to the police? Why haven't you gone? Sometimes, especially for the younger girls, you hear them say, Dinochka, I'm afraid to go and report. So one of the major things we're going to be doing with the Purple Campaign, Purple Door Campaign, is we're going to train community-based advocates who are going to be trained to be a first stop, a respite, a safe zone. If there's a child or a woman who's under threat in her community, the first port of call is they can just look for a door in the community that's painted purple. Purple is now going to signify that this is a safe space, and those advocates are trained to then take them to the victim-friendly unit to give them referral pathways. And I'm very happy, marvelous, to say that we officially launched yesterday. We started in Epworth. We do a lot of work in Epworth, and I'm happy to say that we launched in Epworth yesterday with the support of the Member of Parliament for Epworth constituency, and there was also a buy-in from other organizations that work in Epworth. Mm-hmm. So we're hoping that, yes, we've started locally, but we want this to be a national campaign. We cannot accept young children being pregnant at 13. We cannot accept that.
Mm-hmm. Batai makadaro timbo utora mungwe mnyarikani wedu. Tinokuchingamidza ipachirongwa muzvare Diana Guvea avo varuku chitungwiza Resident Trust makadiko. Hello.
Hello.
Ehe, aiwa tiri kuona tiri pachirongwa ichi che 16 days of activism against gender-based violence. Zvakamira sei kuchitungwisa takatarisa nyaya yekushungurudzwa kwekodzero dzevanhu kadzi nyanya vana vasati vabva zera panguva iyo ino.
Okay, maita zvemisisi. Kuna kuchitungwisa nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzakawandisa zvikuru kunyanya pamabhoho dzatinochera mvura. Muzvipatara madzimai ari kushungurudzwa zvikuru vachinzi vauye nemvura vatenge zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka nguva ino ye-16 days of activism against gender-based violence, isusu sevagari vechitungwiza tine mamitings atiri kuita mumusha medu word by word, ose 5 words kana kuti 5 maconstituents ari kuchitungwiza, tichisangana nemadzimai nevasikana tichikurukura uye tiri kuita atinoti maround table ekuti kana tiwane kubatsirana munhu awanekwe kunotaura matambudziko ake. Tiwane counseling mumaround table medu mune vanhu vemumachechi, vemacivil society, mana amai vakura vemunharaunda. Chiri chinangwa chedu chiri chekuti vakadzi tisasangana nematambudziko akaita sewaya ekurohwa, ekutungurudzwa. tiwane pekunotaura tisvike pekunotaura nekuti tinononge taita mamitingi mutungiza yese pamwe chete nevamwe atoi takabatana navo vekuHarare takaongorora kuti vamwe akadzi vazhinji vari kuzosungurudzwa kusvika pakuurayiwa kana kuita suicide chaiyo nekuti havana wekutaurira havana wekuudza inini ndikakutenda musasa inini taindiri vhiki negender based violence kwandaenda karohwa ndairohwa ndaishungurudzwa ndikaita mamiscarage maviri asi kumushure meunge ndaziva nezvemusasa project ndakatorwa nemusasa ikandipa magete yacho anondimirira mumakoti pataita zvemadivorce uye zvekare ndikagara kushota kwavo zvino zvezvinhu zvatiri kudzidzisa vanhu kuti kune makoti akaita sana musasa kune zimbabwe life womens rights kune ana zete yacho akawanda atiri kubatana nao kuti mapoka anokwanisa kutibatsira semadzimai kuti pakurudzwa tiwane kwekutaura ndo zvatiri kuita uye zvekare tinomacha takaita nevamwe vanobva wapartners takaenda kunochema pastechi yambuya nehanza kati ndiani hanza zvinhu inotangira pamunhu honai kushungurudzwa kwatiri kuitwa muno munyika madzimai ari kushungurudzwa ungadai kuri kutora zvigaro chaiko madzimai tikupikirwa kwese hapana tititi iringobuda muconstitution asi haisiita se haisishanda pasi ndo zvatakanoita tikatoita machi ipapo tikataura vanhu vakachitaura matestimoni zavo akasiyana siyana saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita uye zvekare tine twitter space inini ndiri gender ambassador yenetherland embassy tanchiita matwitter spaces ekuti hatitakurukura iye matambudziko atiri kusangana uye nemasolutions ekuti tingabatsira nesei munyika yese kuti hatingangotaura zveguta rechitingi asi kuti nyika yese tingabatsira sei kudzivirira gender based violence aisina
aiwa tiri kuona muri kuita zvakawanda chaizvo kuchitungwidzwa uku regai timbotora mumwe munyarikani wedu achangobva kupinda muchirongwa hallo pachirongwa
Hello, Maserase.
Aiwa taswera muri kunzwa zviri kutaurwa nevari kuchitungwiza titsanangurirewo kuti imi sangano renyu rinoita nezvei uye zvezvii zvamuri kuwanikwa muchitarisana nazvo pari zvino takatarisa nyaya iyi ye 16 days of activism against gender based violence
matita mainyahoe regai nditi kana murudo runonzi young women prison association richizikanwa muchidimbu kuti YWCA Zimbabwe rinovaisangano reaffiliated world YWCA Geneva kune mahedquarters edu i-16 days of activism YWCA sezvo ichibata munzvimbo dzese dzezimbabwe tinocherechedza nguva iyi iri nguva yatinogara pasi samadzimai takatolonja tiri kugweru kumidlands tichiita nhaurirano namadzimai kuti zvii zvinokonzera mhirizhonga mukati medzimba vazhinji vakabika nyaya yeurombo kuti kana mumba musina mari mumba musingafarwi ndo imwe zvinhu zvinokonzeresa kuti kuve neGBV varume ndo vanonyanya kurova madzimai kana kushungurudza madzimai asiwo tikazoona kuti takati nevanhurume mukati nehurukuro idzodzo kunyange varumewo vakakurukura vachiti madzimaiwo nedzimwe nguva vanovashungurudza asi vanonyara kunoripota nyaya dzavo kune vezvemutemo nokuti murume anenge azvireruta saka nokudaro nyaya dzavanhurume vanoshungurudzwa dziri underreported saka seYWCA tinoziva kuti mhuri ikaita runyararo kunyange necommunity inoita runyararowo saka takalonsha tichikurukura tichiti patinoita maprojects edu mamwe hatinawo eparenting seminar nemamwe emayoung couple seminar ari ekuti vanhu vakurukurirane murudo murunyararo vachipanaro remekedzo saka izvi takazvilonja but zviri zvinhu zvakatekeshera zvimwezvo zvatiri kuita ndezvekuti tiri kushandisawo social media patinokurukura namadzimai online tichinzwa kunyange zvavanoshuvira kuti tingapedza sei dambudziko iri sinzi richibata munhu wese pasi rese ndezvipi zvimwe zvatingaita mazano akauya akawanda nekuwanda anoita kuti pamwe zvingaderedza uwandu hwedambudziko reGBV iri
Amaye Mukamuri, or I'll just come back to you and say we heard one of our videos here of a vendor who was saying that, you know, they are realizing that some men are also, you know, being affected by gender-based violence because of the economy, saying that when you go home and you say, look, I don't have any money, some women are turning violent. Are you coming across any such cases under your organization where men are actually coming forward and also talking about gender-based violence in the home?
Certainly, actually, why the BCA's main thrust is on economic empowerment,
mm-hmm.
because we also realize that poverty is the key driver of GBV. As such, other women are also saying men are now easily irritable. They are generally angry. There is general poverty in the family because they can't provide. The economy is not enabling. Most of them are not working, and most of these women are the ones that are bringing food on the table through the informal trading or informal work that they do. So we have seen, honestly, that even the economy in Zimbabwe, the hyperinflation is also contributing, since it has reduced the purchasing power and it has reduced the savings, among other things. The cost of basic commodities are so high. So generally, people in Zimbabwe, most of them are not working, and as such, they are living in abject poverty. So that alone triggers emotions and also triggers conflict within a home, and which also makes men feel like their manhood is being challenged whenever a woman requests money for food on the table.
Mm-hmm.
It's one of the things that we do, and as such, we are dealing with it by trying to put women in groups that they do, pulling resources together through income savings and lending, through grocery accumulation, which they share twice a year, so that at least they can reduce this kind of care within the home. Women are also contributing to the household economy. And as such, it is one of the reasons that we thought maybe if the informal sector is formalized, that way it can also perhaps help even in the mainstream economy where women contribute to the fiscals. So we are working across all the 10 provinces, and where even women are taught to produce commodities or detergents that they sell to increase income. Those that are doing farming, we also try to have them do farming as a business.
Mm-hmm.
Those that are doing petty trade around, it's also a way of bringing food on the table. So those are some of the activities that we do.
Mm-hmm.
So that women also reduce violence, women also bring income to the home, women also contribute, and that way it could actually reduce the lagging that happens to the men when women want livelihood and support as per usual. You know, in Zimbabwe, being patriarchal in nature, men are supposed to be providers. But a situation where men can't provide, you see how it makes them feel.
Thank you.
It's one of the things that we are quite aware of.
Mm-hmm. Thank you so much. Tombodzokera kwamuri muzvare Mulambo. Motitaurawo mazwenye kupedzisira kuti vanenge vachida kushanda nemi vanenge vaine vana sekutaura kwamaita kuti muri kuona vana vechidiki vakawanda vari kuuya kusangano renyu vachida rubatsiro vanokubata ipapi.
Kuona vakoma vangu vari pano mukoma Simpia veYWCA. Isusu takaona kuti dzimweni dzenguva vana ivavava ma14-15 paanobata pamuviri anodzingwa basa. Saka nezuro chaiye takatosaina inonzi iyo memorandum of understanding kubatanidza mapato edu, maorganization edu, kuti kana tichinge tawana vana vakadaro vanenge vadzingwa vakazvitakura, taakukwanisa kuenda navo kuYWCA. Vane mahostel avo akanaka anochengetedza vana ari safe. Saka ndatofara kuvaona vari paplatform panapa. So ndoimwe nzira yatakawana kuti tibetsere vana. Asi avo vanenge vachida kutibata direct isusu vekurona flow, namba dzedu ndo dzinoti 0787-932-989. Ndodzokorora 0787-932-989. PaFacebook vanotibata panonzi paRona Flow Foundation, ndozita repeji yedu Rona Flow Foundation. PaTwitter same name. Saka tinokurudzira vanhu kuti tapota siyai vana vakure. Hapana chinhu chinorwadza sekuona mwana ane 13 achidzidzira kuyamwisa. Chinhu chinorwadza, chinhu chinochemesa.
I would love to cut you off there so that I can also give a chance to Ms. Diana Kuvea to also tell people where can people contact you if they want to reach your organization before we go to YWCA Zimbabwe. Mm-hmm. Mm-hmm. Unfortunately, time is not on our side, so We are going to have to share that information on our Facebook pages, so please follow on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. I'm Marvelous Mhlanganya Huye in Washington saying have a very good night.